manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri ndira 2018
makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nditi izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mitemo yatinayo mukatarisa masada guidelines by EU guidelines zvakanyatoti sepete zvakanyatoita iya inonzi muchirungu comply with masada guidelines nema EU guidelines.
Gurukota rinoona nezvemitemo vadziyambi dziyambi vanoti hurumende yaita zvose zvinodiwa nesadak uye EU zvine chekuita nemitemo yesarudzo.
Asi mutungamiri werimwe bato rinopikisa reprogressive democrats of Zimbabwe muzvare Barbara Nyagomo vanoti pane zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye murunyararo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kunoku studio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemitemo vadziyambi dziyambi vanoti hurumende yaita zvose zvinodiwa neSADC uye African Union zvine chekuita nemitemo yesarudzo. Izvi zvinotevera tsamba dzakanyurwa nesangano reElection Resource Center kwavari kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda richikurudzira kuyananiswa kwemitemo yesarudzo nebumbiro remitemo sarudzo dzegore rino dzisati dzaitwa. Vamunangagwa vakavimbisa gore rapera kuti Zimbabwe yaizoita sarudzo dzakachena gore rino. Asi mapato anopikisa anosvika makumi maviri nemaviri pasi pemubatanidzwa weZimbabwe National Electoral Reform Agenda uye masangano akaita seZimbabwe Election Support Network nemamwe anoti pane zvakawanda zvinoda kuitwa sarudzo dzisati dzaitwa. Izvi zvinosanganisira kuti Zimbabwe Electoral Commission izvimirire ZBC ipe mapato ose mukana wakafanira pane pfenyuro uye kuti vari kunze kwenyika nevari mumajeri vapiwe mukana wekuvhota sezvinonzi zviri mubumbiro remitemo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaziyambi.
Ichokwadi Blessing kuti vakanyora tsamba musi wa 14 December vachitaura kuti zveki ngaitwe masimba ekuzvimiririra gwama rayo ringe rakasimba ichikwanisa kuita zvinhu zvayo pasina anenge achinyanyisa kupindira panyaya dzavo vachiti izvozvo zvinoita kuti vange vachikwanisa kuita basa ravo pasina anovamonyorora ruoko nekuti vanenge vane mari dzavo dzakakwana mitemo inenge yavandudzwa kuti vange vakazvimirira zvakanaka ndo zvavakanyora vachitaura. Asi tisaongorora gwaro iri gore rapera ndichiri kuparlamendi kuportfolio committee justice pakaitwa budget takataura navachinamasa kuti vachinamasa panenge paneka kutyora mutemo kuti mari yezeki inoenda yakaberekwa neministry of justice. Constitution inoti vanhu ava vakazvimiririra mari dzavo dzinofanirwa kunge dzichienda kwavari directly kana kuti dzakangonangana navo chete kwete kuti vanozopiwa neumwe munhu vachiita zvinhu zvavo vakazvimiririra vachinamasa vakabvuma izvozvo ndo zvaakuitika iye zvino. Mari dzinganete pano neapo senyika isina mari asi dzekuzeki dziri kuenda vachipiwa mari dzakanangana neizvozvo uyezve vachinamasa vakatogadzira bhajeti ravakaisa parutivi rekuti zeki inge ine mari dzayo dzekuti maelection anga achiitwa zvakanyatsorurama. Yekuti mimwe mitemo inoda kugadzurudzwa Blessing ndoda kutaura kuti takambokumbira vanhu ivava kuti vauye tikaenda kuBulawayo uko kwatairo dzana pfungwa nevanhu vakawanda wanda tichibvunza maringe nemitemo yemaelection tikatsvaga vana mazvikokota tikati taurirana yapo tinzwe kuti mutemo wamuri kuti unoda kuvandudzwa ndeupi chakaonekwa ndechekuti zeki ndo inofanirwa kunge ichiita zvairofungirwa kunge ichiita zvaisina ari kutadzisa mitemo yatinayo mukatarisa masada guidelines maeu guidelines zvakanyatsoti tsepete zvakanyatsoita iya inonzi muchirungu comply with masada guidelines nemaeu guidelines saka isusu kwatiri kuti tipedze nguva tichiita zvinhu zviripo zvisingatadzise kuti maelection hanzi ari free, fair and credible takaona zvisina maturo
ko tichitarisa imwe nyunyuto yavangainayo honorable yekuti aiwa ikodzero yemunhu wese kuvhota angava ari mujeri kana kuti ari kunze kwenyika
iyoyo yakakurukurwa zvakare mudare ratakaita asi pari zvino blessing kuti titarambe tichitaura nenyaya iyoyo ivo vakaikwidza kumatare pamutemo hazvibvumidzwe zvinonzi kana nyaya iri kumatare unomirira kuti dare ritange radi rapa mutongo tozoteedzera izvozvo
gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunare muHarare
Mutungamiri webato rinopikisa Progressive Democrats of Zimbabwe Muzvare Barbara Nyagomo vanoti pane zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye murunyararo. Muzvare Nyagomo vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa mitemo kuitira kuti ifambirane nezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika kuitira kuti pasava nemashoko ekupopotedzana kana kurwisana mushure mesarudzo. Vanotiwo bato ravo harifari nekushayiswa mikana yakaenzana munyaya dzekuzvishambadza padzinepfenyuro pamwe nemapepanhau ehurumende izvo zvavanoti zvinofanira kuti zvigadziriswe. Mutoro wedu wenhau Evans Zininga aita hurukuro navo pamusoro pezvinhu zvavanoti zvinoda kugadziriswa.
Kupinda kwavaita tiri kuona kuti vamunangagwa vanotaura zvese zvinoda kunzi zvitaurwe kuchema kwaitwa opposition kwese dozvataurwa neopposition kuti dai tadai taitaita kuti hurumende yedu ite diki mari idzosero kuvanhu taitaita kuti kufamba kwavanoita kudimbuke mabasa zvidai zvidai vari kuzvitaura asi hatisati taona kuitwa kwazvo.
Dirino gore ratapinda iri ndiro gore resarudzo. Imimi sebato rinopikisawo mave papi mukugadzirira kupinda musarudzo idzi
chondo mashoma ari kuuya tiratidze bumbiro rezvatichakarira kuitawo kana tichinge tahwinawo inonzi manifesto then nekutangawo kuti tiite kampeni yedu tichifamba maprovinces nekuita iyaya vanoti candidate selection tiona kuti vada kuita maMP vada kuita macancellors ndevapi.
Kune mibatanidzwa iri kudedzerwa dedzerwa yatiri kuona mapato anopikisa achibatana batana vachiti ngatishandei pamwe chete. Imi muri kuonawo muchipinda here mumibatanidzwa iyi?
Mumibatanidzwa iyi Progressive Democrats of Zimbabwe itorimo imemba yecode zvekuti kubvira muna August kusvika November ino ndinda ndiri chairperson wecode. Zvimwe zvezvinhu zvandanga ndichifambira pandanga ndiri temu yangu yecode chairperson kuti vemdc alliance vauye tibatane necode vekwamaimujuruwo vauye tibatane pamwe chete
mikana yekuzvishambadzawo sebato rinopikisa mumaredhiyo mumaterevhizheni mumanewspaper muzimbabwe mese iri kuwanikwa zvakaenderana here?
Mikana iyi yekuti vanhu vange vari panhepfenyuro mumanewspaper mumaredhiyo nematv haisati yavhurika kune opposition yese muzimbabwe tichiri zvezanupf chek
zvii zvamuri kuita sebato rinopikisa zvichaita kuti sarudzo dziri kuuya idzi dzive dzakachena dzine runyararo dzisina mhirizhonga?
Patiri kukarira ndechekuti dai maelections aitwa pasina kukakavadzana pasina vanhu vanorohwa kana kupondwa zvaverengwa zvakanaka pasina zvekubiridzira zvinoenderana nebumbiro remutemo wenyika yedu iya inonzi constitution.
Mutungamiri webato rinopikisa Progressive Democrats of Zimbabwe Muzvare Barbara Nyagomo vachitaura vari parunare vari muHarare naEvans Zininga weStudio 7.
Masangano akazvimirira masvingo ari kukurudzira vagari vemudhorobha iri vasina kukwanisa kunyoresa kuvhota gore rapera kuti vatore mukana wechimwe chirongwa chekuwedzera mazuva ekunyoresa chiri kutanga nemusi wechishanu svondo rino. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Masangano aya anoti vanhu vazhinji havana kukwanisa kunyoresa kuvhota munguva yakatarwa gore rapfuura zvichitevera kusangana nezvimhinga mupinyi zvakawanda. Vanoona nezvekufambisa kwebasa mucommunity tolerance and reconciliation development kana kuti CoTRAD vaziva naye muzorodzi vanokurudzira vechidiki pamwe nevaimbonzi vanhu vekune dzimwe nyika kuti vatore mukana uyu vanyorese.
Tinoona sedonzo rakanaka ratorwa nezeki rokuti voter registration inge ichienderera mberi tanga musi wa5 kusvika musi wa15. Isu tasvigamutira tichakurudzira vanhu vese vanogara mumadhorobheni umo munonzi mune mapesendeji mashoma akabuda panhaurwa dzaiitwa mazuva apfuura. Saka tichatora mukana uyu kuita maroad show, kuita madoor to door campaigns nekuita mabhaisikopo mumacommunity halls mudhorobheni kuti tibudise vechidiki nemadzimai akawanda vaende kunonyoresa kuvhota vatore mukana uyu kuti vagokwanisa kunge vaizodecida ramangwana ravo muna 2018. Tichatora zvakare mumamines munanamashava mumaplantations umo munowanikwa vanga vachinzi ndoma alliance tivakurudzira zvakare kuti vandonyoresa kuvhota pachirongwa ichi chaakuuya.
Masangano aya anoti anoshishikana neuwandu hwevanhu vashoma mumadhorobha vari kunyoresa kuvhota pachienzaniswa nevanhu vanogara kumaruwa. Pakupera kwechikamu chechina chebvr gore rapera, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakati pavanhu mamiriyoni mana nemazana masere ezviuru zvikamu makumi masere kubva muzana zvevanhu vakanyoresa kuvhota vanhu vekumaruwa. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vahardlife tangai vakurudzira vagari kuti vashandise mukana uyu wekupedzisira.
Isu vamiriri vagari tinokurudzira vanhu vedu kuti vachimanyirana vanorejista kuvhota pamopapu yatapiwa ye10 days. Vose vaya vakasara vasina kurejista tinoti ndai morejista kuvhota. Kuvhota kunotibetsera kuti isu sevagari tinosarudza vanhu vekanzuru vamakatingati makansela atinoda isu anovaiwa anozokurudzira kuti service delivery yedu ive inoita zvakanaka. Tisazongowanikwa tichingochema nezveservice delivery asi tisinawo rumwe rubetsero rwatinenge taita. Ngatiitei tigokwanisa kuvhotera vamakanselers anokwanisa kuzotiitira kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka muguta redu.
Vanomirira vakaremara vanotiwo nhengo dzavo dzakawanda hadzina kukwanisa kunyoresa kuvhota pachirongwa chegore rapera nezvikonzero zvakawanda asi vanokurudzirwa kushandisa mukana wamuka uyu. Mutungamiri wesangano redisability amalgamated community trust kana kuti DART vaHenry Chivanga vakurudzira nhengo dzavo kuti dzisasarire pachirongwa ichi.
Isusu tiri kukurudzira kuti vanhu vakaremara ngavaende vandorejista kuvhota. Chakanakira kuenda kunorejista kuvhota yechino vazhinji tiri kutaura toda self representation asi kana tichida kuti tive neself representation nesuwo tinofanira kurejista kuvhota kuitira kuti vaya vatinogona kuti tive tinozosarudzavo vawane vanovavhotera pamwe chete neruzhinji rwezimbabwe. Uye tiratidzewo kuti tiri pati yenyika yokuti tiri vanhu vanofanira kuparticipata mumacivic activities omunyika nemapolitical activities omunyika. Nokudaro toda kuti endai mose mundobvu register kuvhota vaya vanga vakasaririra. Uye toda kukurudzira vanhu vanogara navo vatakurei vaende kundoregista kuvhota.
Mukuru wezekumasvingo vazekspudurai vakabudisa mashoko ekuti chirongwa chiisa chekunyoresa mumawadhi yemudhorobha chinotanga musi wa5 ndira chichipera musi wa15. Chichaenderera mberi kune mamwe matunhu emasvingo anoti Gutu, Chiredzi, Bigita, Zaka, Mwenezi nechivi kusvika panopera mwedzi wakukadzi. Izvi zvichange zvichiitikawo mune mamwe matunhu ari munyika. Nakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na6 AM kuseni kwega kwega na2 PM masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa909 medium wave frequency, pa4930 shortwave, 15580 shortwave ne6080 shortwave mazuva ose. musakangana kuti tichangezve tichitetsenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Imwe shoroma yemuVietnam inoita zvekuvaka yakapomerwa mhosva yekufukura hapwa ichifumura zvinokosha zvinechekuita nehurumende uye yakabva yasungwa muSingapore. Gweta ravaFan Van Anvu rinoti kusungwa kwava Van uku kunotevera nyaya yavari kupomerwa.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump varumbidza zvizvarwa zveIran nhasi vachiti zvazokwanisa kutora matano ekupikisa hurumende yemhondi uye ine huori iri muTeheran. Kunyange hazvo mutungamiri wehurumende yeIran ari kupomera mhosva vavengi vehurumende kuti ndo vakatanga mhirizhonga yekuratidzira yekupikisa hurumende.
Veruzhinji vanoti vari kutarisira kuti mutungamiri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa vachasimudzira upfumi hwenyika, asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti panoda kushandwa zvakasimba kuti izvi zviitike, kwete kungotaura chete. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vagari veMarare vakaita samuzvare Tatenda Munyaradzi vanoti upenyu hwanga hwakavaomera mugore rapfuura sezvo upfumi hwenyika hwakanga husina kumira zvakanaka.
2017 upenyu hwanga hwakaoma. Takati kushaya mari mumabhengi. Kuda kuti wane mari yacho mubhengi waimira secure rakareba. Maeko cash acho taichajwa ma10-20%. Zvinhu zvazvakaoma 2017, maprices aingokwira, fuel yomboshayikwa. Zvinhu zvese zvazvakangoma, hapana chinhu chakapfava.
Amai Charity Magadu vanoti vanotarisira kuti gore rino richave gore rebindu razvinhu sezvo nyika yave nemutungamiri mutsva.
Tikutotarisira kuti zvakabvawo vamugabe pakuyava Munangagwa vachatanga kugadzisawo upfumi hwenyika, kusimudzirawo vanhu kuti tiwanewo mabasa. Nekukwira kwangu kuchiita zvinhu zvigodzikawo, zvinhu zvigostabilizawo munyika, ndozvo zvatiri kutarisira zvikuru muna 2018 munomu. Saka tiri kungovimbawo kuti semutungamiriri mutsva achauya nemanew ideas achiita kuti tisimukire mabasa, tiwane mari kumabhengi, ndozvatakanyanya kutarisira gore rinori.
Uye vari vegurukota rinoona nezvemitambo muhurumende yeparutivi yevaMorgan Tsvangirai kana kuti Shadow Cabinet vanoti vaMunangagwa kana vachinzi vabudirira kugadzirisa upfumi hwenyika zvichaonekwa nekuti veruzhinji vave kuwana mabasa here.
Chakakosha munyika kuti nyaya yeupfumi ifambe mberi zvakanaka inyaya yematongerwo enyika. VaMunangagwa chavanofanira kuti vaite sehurumende iripo yakapindawo neukobokobo uhu ndezvekuti vagadzirise nyaya yemareforms. Vakagadzira nyaya yemareforms kuita kuti vana vaZimbabwe vaende kumaelections akanaka, asina kutyisidzirana, asina kurwisana. Zvinoita kuti even vanoinvesta, vanonzi mainvestors vechirungu vaya, vanoinvestawo vakafara, vane confidence kuti mari yavari kuisa munyika ichashanda zvakanaka, ichakaita mabasa, ichadii. So chakakosha izvezvi pahurumende iripo iyi ndezvekuita mareforms, maelectoral reforms, kuita kuti nyika ive nerunyararo, nyika ive nemainvestors ane confidence to invest mari yavo kuti vana vaZimbabwe vawane mabasa, zvinhu zvifambe.
Dzezveupfumi zvakare uye vashanda nesangano relabor vanoti upfumi hwenyika hunokwanisa kusimukira kana hurumende ikakwanisa kudyidzana nedzimwe nyika idzo dzavanoti dzine vanhu vanokwanisa kuzosima mari yavo munyika.
I think chirinyawadiwa muikonomi yedu nyaya yekuti tisimudzire nyaya yeconfidence. I think pane dambudziko riripo pari zvino nderekuti vanhu mainvestors havasati vane confidence yakanyanya muhurumende. Saka hurumende inofanira kuimplementa ma institutional reforms ma political reforms anoita kuti confidence idzoke muekonomy. Confidence yakadzoka, mchaona kuti foreign direct investment inflow inosimuka. Mchaona kuti even mari kutambudzika kushaikwa kwemari mu formal market kuno improve, nekuti vanhu vanenge vane confidence nema formal institutions. But tinotouya chete kana tagadzirisa maparasetals edu, kana taiunza mapolitical reforms, taiita maelections ari credible, then my investors anounza mari. Uyezve vemabhizimusi vari muno muZimbabwe vanokwanisa kuwandudzawo mabhizinesi avo.
Zvichakadai, vamunangagwa vanoti hurumende yavo ichashandawo zvakasimba kuti isimbaradze ukama hwayo nenyika dzekunze, kusimudzira nyaya dzekurima nekuwanikwa kwemabasa pamwe nekurwisana neuori uhwo vanoti huri kukonzerawo zvakare kuwira pasi kweupfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
MDCT mudunhu remashonaland central iri kuchema kushaya kwasachigaro webato iri mudunhu vajustin chitate ava vakashaya nemusi wesvondo. Vachitate vanonzi vakadonha vachibva vashaya mushure mekunge vachangopedza kutaura pagungano rekurangarira imwe nhengo yebato ravo yakashaya masvondo adarika. Mutauriri webato reMDCT mudunhu remashonaland central vaseimo mhene vanoti mutumbi wavachitate warara kumba kwavo kuWaterfalls uye nhasi waendeswa kumusha kwavo mubhuku rekwanzvere kwanyava kubhindura uko vari kutarisira kuradzikwa mangwana. Vamhene vanoti sebato varasikirwa zvikuru nekushaya kwavachitate sezvo vanga vari baba, mukoma, mutungamiri uye chipangamazano kumunhu wese kwete nhengo dzeMDCT chete. Vachitate vanonzi vasiya mhuri yakakura ine vana vanodarika makumi maviri. Ngatinzwei huri kure yataita navamhene pamusoro penyaya iyi.
Hungu Jonga mwana wamai tiri kuungudza, baba wedu weprovhinsi akashaya, akashayira ari pabasa, akanga ari kuwadhi 17 kubhindura South, kubva iva nememorial service umwe wedu ainzi Stuart Muronzi. Vakangoti vachipedza kupa speech pamemorial service ipapo ndobva vakolapsa, vakazofira munzira vakuendeswa kuchipatara chekwamupandira.
Chii chakakonzera kudonha kwavakaita uku?
Kuziva kwangu vachitata vakanga vane problemu yemwoyo yaingoita on and off kumashure. Tichabvinyatsoziva kuti musuwi chii chakatsviga kuti chizosvika pakudaro.
Munhu anga agara mubato kwenguva yakadii vachitata?
Achitata vanga vagara ini kunyatsozivana navo, ndakatotanga kuzivana navo 2008. Munhu akanga achida basa rake, munhu akaita musangano wake, havaishingaira chaizokushandira musangano wavo, vaishingaira chaizokushandira change.
Saka urongwa hwakamira sei pari nhasi vamene?
Chitunha chakatorwa nezuro chakarara kumba kwavo kuWaterfalls kuHarare. Nhasi vasimudzira kuuya kumusha kwavo vachicharara mumba zvakare kwanzvere kwanyava kubhindura tozovigwa mangwana uko kwanyava kumusha kwavo uko.
Vasiya mhuri yakakura zvakadii?
Vana vasiya vana vanodarika 20. Nozova semurume anogona kumira pagunza kurwisana nezanupiefu, nonge utori murume chaiko, hauzoita murume womanga.
Imiwo sebato maharasikirwa zvakadii nekushaya kwavachitati?
Jonga mwana wamai unoziva kuti denga remba kana ranga rabviswa bango rimwe chete panosara pakatekesa harizomira seizvozvo. Tarasikirwa zvakakura bhozi batano kuko mukomberani mwachima chemuzukuru kuti rwisa nezvekubvisa ZANUPF. Hapadi kushota, wanga mashota zvinhu zvacho harizomira zvakanaka. Tinoona kana mvura chaimo makabviswa munhu makangati waredhi kadhi hamuzotamba, munotamba muri demoralized. Ava ana chitata ava ndo anatongogara wedu kweMDC vaakufa taakupinda mupenani. Ndinokumbira vanhu vazhinji kuti vauye vauyezotikuta vedu yealliance nevese vacross the political divide vauyezotibatsira kuigagamba redu reshanduko.
Vanovigwa nguvai mangwana kwamataura dzokurai nzvimbo yavari kuvigirwa nenguva yavanovigwa?
Mangwana anoigwa kwanyava kwanzvere Zvere Village, uchangosvika panyava pamasoro. Imba yakanaka iri padhuze pamasoro ipapo ndopamba pavachitate. Ndinodaira urongwa hwakazofamba zvakanaka before 12 noon vanenge vachivigwa.
Avanga vari mutauriri weMDCT mudunhu remashonaland central vaseimo mhene vari parunhare mubhindura neStudio 7.
muchirongwa che The Connection na 8 PM tiri kutarisa zvisungo zvevechidiki mugore idzva ra 2018.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp pa number dzinoti 001 202 465 0318.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nako kambo makamarada kubva kuna Sulumana Sulo Chimbetu tabatasuka kumagumo echirongwa chedu chanasi. Sezo nguwa hede ya pera, regaiti mbotarisa msori na osa kare.
Guru kwa tarunona nezvemitemo vaziambi ziambi vano turumende ya ita jose zvinodiwa nesadik uya African Union zvineche kuita nemitemo yesarudzo.
Asi mutungamiri wesangano reProgressive Democrats of Zimbabwe amai Barbara Nyagomo ne vamwe vemapato anopikisa vanoti pane zvakawanda zvinofanira kugadziriswa kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena gore rino uye dzichitwawo murinyararo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine sudakare mangwana, mangwanani na 6 a.m. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemire.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri, tokusiyai mina Chris Kande munhau dzeIsindebele.